Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina zvita 15/2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Africa's economic transition depends on good government, healthy populations, and reliable and affordable energy.
These things. Kuvandudzika kweupfumi hweAfrica kunokwanisika chete kana paine kutongwa kwenyika kwakanaka.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti pasina utongo hwakanaka Africa haikwanise kubudirira.
About 588 candidates were caught along the way during the investigations, but we believe that there are more.
Vana 588 ndivo vabatwa kusvika parizvi, asi tinofunga kuti vakawanda uye tichavabata patiri kumaka bvunzo idzi.
Vana vanodarika mazana mashano vanonzi nezimuseki vakaita uori wekuwana mapepa ebvunzo dzeO-level dzisati dzanyorwa. France yave kusangana neArgentina mufinari yeWorld Cup nemusi wesvondo kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano wemazuva matatu weUS Africa Leaders Summit uri kuenderera mberi muWashington DC nhasi, vatungamiri vachisangana vega kuzeya nyaya dzekutengeserana uye kuti Africa ingabatsirwe sei kugadzirisa dambudziko rekushomeka kwechikafu. Asi pamusangano uyu nezuro, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakati vaisa parutivi homwe yemabhiriyoni makumi mashanu nemashanu kana kuti US$55 billion kuti vashande nehurumende nemasangano akazvimirira oga kusimudzira upfumi hwenyika dzemuAfrica. Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano uyu vaBiden vakati vakazvipira kushanda nevatungamiri vemuAfrica kusimudzira nyika dzavo. VaBiden vakatiwo pane chibvumirano chekutengeserana pakati peAmerica neAfrican Continental Free Trade Area nezvimwe zvibvumirano zvinosimudzira upfumi.
Africa's economic transition depends on good government, healthy populations, and reliable and affordable energy.
Kuvandudzika kweupfumi hweAfrica kunokwanisika chete kana paine kutongwa kwenyika kwakanaka, vanhu vaine hutano uye magetsi nedzimwe mhando dzemoto zvichiwanikwa. Izvi ndizvo zvinotarisiswa nevemabhizimisi kana vachida kuuchika mari dzavo. Zvinokwezva mikana mitsva uye mishandira pamwe nemakambani ekunze. America yakazvipira kutsigira zvirongwa zvose zvekusimudzira upfumi hweAfrica pasina anosaririra uye kuumba hwaro hwekuti kutengeserana kuve nyore pakati pevemabhizimisi vayo nevekuAfrica. America yakazvipira kushanda neAfrica kuti ive neramangwana rakajeka.
Vakatiwo nyika yavo yaisa parutivi mari inosvika mamiriyoni mazana matatu nemakumi mashanu kana kuti US$350 million yekusimudzira humizha neumetura pakufambiswa kwemashoko kana kuti digital transformation with Africa.
This will include partnerships between Africa, African American companies.
Izvi zvinosanganisira kudyidzana kwemakambani emuAfrica nemuAmerica munyaya dzekuona kuti madande mutande akachengetedzeka.
Mumiriri weAmerica kuUnited Nations Amai Linda Thompson Greenfield vakatiwo kubatsira Africa hakunei nekuti yatsigira Russia here kana kuti kwete mukurwisa kwairi kuita Ukraine. Asi havasi vatungamiri vese vemuAfrika vakakokwa kunhimbe yeAmerica. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vakapidigura hurumende vachishandisa chisimba vanoti Guinea, Sudan, Mali neBurkina Faso havanawo kukokwa. Kumucheto wemusangano uyu vaimbova mumiriri weAmerica muZimbabwe vaTom McDonald vati vanotambira danho renyika yavo rekusakoka mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kupomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Vati vaMnangagwa vanofanira kutevedzera utongo hwejekerere.
Nyika yeZimbabwe ichiri pasi pezvirango zveupfumi zvayakatemerwa neAmerica. Izvo zvandinotsigira sezvo Zimbabwe ichine basa guru rekuita kuti zvibviswe. Ndanga ndiri munyika iyi pakatanga bato rinopikisa reMDC raitungamirirwa naMushakabvu Morgan Tsvangirai. Munguva yesarudzo ndikaona nhengo dzebato iri dzichiurayiwa nekurohwa. Zimbabwe inofanira kuita sarudzo dziri pachena dzinoremekedzwa nepasi rose kuti zvirango zvibviswe.
Asi vachitaura neStudio 7 gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava, avo vari kumirira Zimbabwe vakati havana kufara nedanho reAmerica rekusakoka vaMnangagwa iri.
Asi yakokwa isina kukokwa kana muchinzwa zvandotaura kuru weZimbabwe haana kukokwa kuinda uya ndakamirira Zimbabwe. Tinogumbuka nazvo nokuti kana kuchingonzi Africa ino include Zimbabwe. Saka kuru nyika yeZimbabwe anofanira kunge achikokwawo kudariro zerino.
Vachipawo pfungwa dzavo vatawanda jokora vebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vati zvakakosha kuti Zimbabwe iremekedze kodzero dzevanhu kuti ikokwewo kumisangano yakadai, uye inofanirwa kushandisa mari yaichawana kubva kuAmerica zvisina huori.
Kana mari iyoyo yasvika, mari iyoyo yauya, ngaishandisirwe vanhu, ngaishandisirwe zvavanenge vanzi neAmerica vaishandise. Vanoshatirisana neAmerica nenyaya yekuti vanopiwa mari iwo wodya mari kunge mushongo wemusana. Mari iyoyo haisvike kuvanhu, mari iyoyo haiitiswe basa rainenge ichifanirwa kunge richiitwa. Kana vava kubvunzwa kuti mari yafamba sei, voti America yazviitire. VaMnangagwa havana kushedzwa kuti vange vaine vamwe vavo. Nyaya yavaregererwa kudanwa ndeyekuti vari kutyora kodzero dzevana veZimbabwe.
Musangano wakadai wakapedzisira kuitwa muWashington DC makore masere adarika uchikokerwa nevaive mutungamiri wenyika vaBarack Obama. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Marvelous Mhlanganyahuye.
Kanzuri inoona nezvebvunzo munyika yeZimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC nhasi yaudza paramende kuti vana mazana mashanu nemakumi masere nevasere kana kuti 588 vakabatwa mushure mekuwanikwa vaine mapepe ebvunzo dzisati dzanyorwa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachipa humbo kukomiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepasi, mutevedzeri wemukuru weZimsec vaFaraizi Sengwe vati vanofunga kuti vachabata vamwe vakaita uori pabvunzo.
About 588 candidates were caught along the way during the investigations, but we believe that there are more.
Vana 588 ndivo vabatwa kusvika parizvino, asi tinofunga kuti vakawanda uye tichavabata patiri kumaka bvunzo idzi.
VaZisengwe vati zvakabuda mubvunzo dzeadvanced level zvichaziviswa munandira gore rinouya, asi zvakabuda mubvunzo dzeo level zvichazoziviswa kana vapedza ongororo yavo. Vaenderera mberi vachiti nzira yavanomaka nayo bvunzo inoratidzawo mwana wese anenge akabira. Mumwe mukuru weZimsec vatelani mugoni vati vane unyanzvi hwavo hwavanoshandisa kana kuti malpractice detection tool uwo vati hunoratidza kuti munhu akabira bvunzo here kana kuti kwete. Vati wese akabira bvunzo haapiwe zvakabuda mubvunzo idzi uye anombomiswa kunyora bvunzo kwemakore maviri. Asi vamuguni vati vaita dambudziko rokuti vamwe vana vechikoro vanonzi vakabira bvunzo vari kupikisa mitongo yavari kupiwa. Sachigaro wekomiti yedzidzo yepasi vatorerai moyo, nenhengo dzekomiti yavo varatidza kusafara nekuti ZIMSEC haichengetedze mapepa ebvunzo sezvinotarisirwa. Asi vazisengwe vati ZIMSEC haina zvikwanisiro zvekuita izvi. Vati ndokusaka vachida rubatsiro nerutsigiro kubva kuvarairidzi nevamwe vese vane chekuita nebvunzo. Pane nzvimbo zviuru zviviri nemazana mashanu 2500 dzinonyorerwa bvunzo dzeall level munyika yese, asi iyo ZIMSEC ine vashandi mazana matatu nemakumi masere chete 380. Imwe nhengo yekomiti iyi vaJohnson Maduku veZANU PF vachimirira Bikita East vati bazi redzidzo yepasi rinofanira kugadzirisa zvinhu.
Vanhu vanoda kupasa vakawanda, even kuhigher education kune unogona kulika zvinhu zvichibva nekuno vanodzidzisa. Saka ndinonatso kuti problemu yacho haina kunyanyisa kuvadzidzi, nokuti nyange denda ndiri kuchikoro ndikaripona bepa ndodawo kupasa ndinototi ndari wana. Saka ndiri kuti I'm not sanitizing kana kujustifya vanyori vebvunzo vanosangana nebepa, but sosi yacho manje ndiri kukanganisa sosi yacho ndobva nenyaya.
Vange vakamirira munyori mubazi redzidzo yepasi vaBarnabas Mangosho vatiwo bazi ravo riri kuitisa vakuru vezvikoro zvidzidzo zveutungamiriri kuti vaite basa ravo nemazvo vasaite zve uori. Mutauriri mubazi iri vataungana ndoro vatiwo bazi ravo richaendesa bhiri rekuvandudza mashandiro eZIMSEC kana kuti ZIMSEC Act kuparamende.
Tichatarisa nyaya dzakawanda dzinosanganisira uori uye tinoda kuti zvese zvigadziriswe nemutemo.
ZIMSEC inoti bvunzo dzakabirwa ndedze ordinary level mathematics paper 1 ne 2, english paper 1 ne 2 necombined science paper 1 2 ne 3. ZIMSEC inotiwo bvunzo dzakabirwa mumatunhu ese munyika, asi dzakabirwa zvemhando yepamusoro kuchipinge, masvingo nezvishavane. Mutungamiri werimwe remasangano anomirira varayiridzi reprogressive teachers union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Zhou, varamba mashoko ekuti vakuru vezvikoro ndivo vanoburitsa mapepa ebvunzo asati anyorwa, vachiti vashandi veZIMSEC ndivo vanoburitsa mapepa ebvunzo vachipa hama neshamwari dzavo kana kumatengesa.
ZIMSEC is not honest kana ichifunga kuti mazama nechinhano ngolika kuzvikoro chete. Kuzvikoro chipenga chekulika kwemazama nation, but akawanda anolika paanenge achitoitwa maitem writing.
Nyaya yekubirwa kwebvunzo yapindawo muzvikoro zvepamusoro zvakaita seUniversity of Zimbabwe, uko kwakatosungwa mumwe mukuru wemapurisa aiita zvidzidzo zvemutemo. Pane vamwe varayiridzi vane chitsama vakamiswa mabasa nekuda kwenyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Pamusangano waitwa nhasi muHarare wakokerwa nesangano rakazvimirira reCenter for Natural Resource Governance, vagari vabva kunzvimbo dzinocherwa zvicherwa dzakasiyana-siyana munyika vachema-chema nekushayikwa kwebudiriro munzvimbo dzavo, vachiti zvicherwa zvaunza kutambura pamwe nekukanganisirwa nzvimbo dzavanogara. Nyanzvi dzatiwo kuti nyika iwane cheuviri inofanira kutengesa zvicherwa zvakwenenzverwa. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano uyu, mukuru weCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguhu vati vanhu vanogara kunzvimbo dziri kucherwa nemakambani makuru mamwari kunze vanofanirwa kuwana chouviri kuzvicherwa zviri munzvimbo yavo. Vaenderera mberi vachikurudzira hurumende kuti ise mitemo nezviga zvakasimba zvinokurudzira kukwenenzverwa kwezviwanikwa zvisati zvabuda kunze kwenyika.
Tichitarisa zvicherwa zvedu zvatiri kuwana ikozvinozvi tingati marubvurubvu musararidzwa, nekuti maminerals anowana value kana aprocesswa, ingauri madiamonds, ingauri chrome kana platinum. Vanhu vanokwanisa kusmelta platinum nekupolisha madiamonds wana wana value ya kapitwa kana mazana matatu kudarika value yesu tunyitachira tungu tengesa ari raw. Saka chini chirikudiwa chikuru mzibabwe kuti mining i develop enyika kuita make sure kuti chese chatiri kuchera chino process kwa nika hedi Zimbabwe.
Vati one kuda kwa kuti zvicherwa zvinopera makamba nari kuchera zvicherwa kunzvimbo dzakasiyana siyana dzakadai semarange, wange nedzimwewo nzvimbo munyika vanofanirwa kuona kuti vabatsirewo vanhu venzvimbo idzi.
Saka Zimbabwe inofanira kuziva kuti maminerals achapera. Saka tinofanira kuchironga iko zvino tichinawo maminerals acho. Kuti tingaite sei kuti ikonomi yedu irege kuramba ichidependa paminerals asi toshandisa marevenue atiri kuwana kutanga kuenda kumamwe masector akaita semanufacturing agriculture.
Izvi zvatsigirwawo navafungai Naitai vanga vari pamusangano uyu vari mugari wekumarange uko kunocherwa mangoda.
Inofanha kuisa maprojects ekuti kana mineral iri kumainwa yapera vanhu vanosara vachirarama. Imwe wei yekuita izvozvo ndeyekuti vakaisa magetsi kumaruwa. Mabasa akawanda anoitwa nevanhu vachishandisa magetsi, mabhizinesi akawanda. But ukatarisa mining iri kuitwa iri kungosiya vanhu vari varombo ende vacharamba vari varombo zvachose.
Vamukasiri Sibanda vanotungamirira chirongwa cheStop the Bleeding campaign chemuAfrica icho chinorwisa kuti dunhu reAfrica risarasikirwa nemari dzinobudiswa kunze kwenyika zvisina tsarukano vatiwo zvicherwa zvikatengeswa zvakakwenenzverwa zvinobatsirawo kuti hurumende iwanewo mari yakawanda.
The increase of the taxable base ma mutano mari we hurumende kuti wane tax yakadini yakawanda because value inenge yadini yakura.
Sachigaro wesangano rakazvimiririra Remedlands Natural Resources Agenda vaSilas Mutendeutswa vaudzawo Studio 7 kuti nzvimbo dzine migodhi dzinofanirwa kuvandudzwa.
Tutazo rimeni yenu fana kusiyo naka izvipatara, naka ema emugwagwa yakanaka, naka emvura dzakachena. So that vamwari atirogona kuudzawo vana vedu kuti pamunoona pakadai paimbwa nemaini.
Zvicherwa zvakawanda munyika zvakadai segoridhe, mangoda, platinum nezvimwewo zvinotengeserwa kunze kwenyika zvisina kukwenenzverwa. Izvo zvinonzi nenyanzvi zvinoita kuti Zimbabwe irasikirwe nemari yakawanda sezvo ichizotenga zvigadzirwa kubva kuzvicherwa izvi nemari iri pamusorosoro. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvezvicherwa sezvo tatadza kubata gurukota rebazi iri vaWinston Chitando kana mutevedzeri wavo vaPolite Kambamura sezvo nharembozha dzavo dzanga dzisiri kudairwa. Asi vachitaura nezuro kubhoera kwavaivhura mugodhi welithium, mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vakati zvakakosha kuti Zimbabwe ikwenenzvere zvicherwa zvayo. VaMunangagwa vakati makambani ese achanga achichera lithium munyika anofarwa kuratidza kuti achakwenenzvera sei chicherwa ichi. Vakati bazi rinoona nezvezvicherwa rinofanirwa kuona kuti izvi zvaitwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeCameroon inoti vanhu vanodarika zviuru mazana manomwe nemakumi mashanu kana kuti 750,000 vainge vaenda muhupoteri munyika iyi nekuda kwehondo yakatanga muna 2017 vave kudzokera kumusha. Hondo iyi yakatanga mushure mekunge mamwe matunhu ane vanhu vanotaura chirungu ati haachadi kutongwa nevanotaura French. Asi nekuda kwekuti hapana kurwisana kwaitika mumavhiki matanhatu adarika, vanhu vatanga kudzokera kumisha yavo. Vanopikisa vanonzi vari kurwisa zvakasimba vachirwisana nemauto akabatana nevanhuwo zvavo. Kubva zvatanga hondo yekurwisana yeUkraine neRussia musi wa24 kukadzi, America yapa Ukraine mari inosvika mabhiriyoni zviuru 10 nezvipfumbamwe kana kuti US$19 billion zvekutenga zvombo uye kudzidzisa mauto emuUkraine kuzvidzivirira. nekune rimwe divi, Russia iri kubatsirwa nendege dzemhando yemadrone neIran. Zvombo kubva kuAmerica neNATO zvinonzi zvabatsira zvikuru kuti Ukraine ikwanise kuzvidzivirira kuti isapambwa neRussia. Panguva iyo hurumende iri kuti urongwa hwayo hwekuda kugadzirisa zvakare ukama hwayo nenyika dzekumwawirira huri kubudirira, America svondo rino yakatemera zvirango zvehupfumi kumwanakomana wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, vaEmmerson Mnangagwa Jr. nevamwe vatatu vanodyidzana neShoroma vakuda kwasheta Gwirei avo vagarawo vari pazvirango zveAmerica izvi. Pamusoro pevanhu ava, makambani maviri akaiswawo zvakare pazvirango. America iri kupomera vanhu ava mhosva dzekuita zvehuori, asi Zimbabwe inoti hazvisi pamutemo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata sachigaro veZANU PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira Vhusango, pamwe nasachigaro veCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America zvakare vatawanda dzokora. Tatanga nekubvunza vaCharumbira Vhusango kuti vanoti kudii nedanho reAmerica iri.
I think the last thing I'll say is the president really is about coming to be in Angola. Waka Bama to Africa, the Indian summit, now Biden. Asi wakati aligonikuinda iko kukana masanction achiripo. Kana mtida kutipito shakita mabayaletara kufanga na mtida na mtiri yao. Kito kudana yao mtiri yao kwenye mtida na sanction. Saka isi liko mati Amerika ya ida kutika chitoti. Chokuta kutila ya kubraiba kubapu kutiiwe kumatemi ayo. Endi negotiate kwa tebo kwa Amerika. Wao isi waka si sapa hii kama sanction. Saka president kwa wabina nita wiku yosi Afrika Summit. Mineto kuita mungo kukua kanyika nika ene waka nene wae. Iwo kwa Amerika wapa waisa, wapa waisa kwa masanchia, nati wani mansawe, nini mamasa. Kutini, lakura wati Amerika hitu kubati ita manifomi, panyaza masanchia.
Ndi kubate imuru mwacharumbira, ndaida kutindi kugadzirize, panyaya muru kutawara kutiva Mnangagwa wakakokwa wakaramba kuenda. Kuno takataura na minister Shava, wakati waru kunyunyuta na kutiva Mnangagwa, wakasiwa kumusangana nenye ya kutiva ripa zirango.
Aini information hiyo enda anisunai, nene information hiyo kutu president, wakata wanda umui. Kuamerika iko kufinya ya kuti masanche ngatanga hafisiwa kutuapiru wabie kuamerika.
Regaiti nzikukuna wadzokora tirukuona kuti pune wanawe Zimbabwe wakaiswa zvakare pazvirango neAmerika nemanga makambani munoti nedano hilo.
Izvi zvinongoratidza kuti Zimbabwe haisi kuita zvainofanira kunge ichiita. Zimbabwe yakaudzwa ende inozviziva kuti chavanofanira kungoita chete kuremekedza kodzero dzevana veZimbabwe. Varegere kuponda vanhu vacho vanenge vauraya vasingasungwe. Ndonyaya dziri kuitaurwa idzodzo. VaJob Scholar vari mujeri kwemwedzi inokwana mishani, nevamwe vese venyatsime vakangosungirwa mahara, hapana nyaya yavakakanganisa. Saka izvozvi kutyora kodzero ikoko kunoitwa navaMnangagwa neZANU PF ndokuri kuita kuti vasasevedzwe kumisangano yakakosha saiyoyi. Ko mwana waMnangagwa akaendeswa pazvirango zveupfumi zvinokanganisa chinyika. Ndiye ega ari kurambidzwa kunzi iwe uri kuita basa rekupa mari muZimbabwe, uri kutora goridhe muZimbabwe uchienda naro uko neuko. Regera zvauri kuita izvozvo. Saka kuenda kwake pazvirango zveupfumi hakuna zvakunokanganisa nyika yedu.
Regai tidzokere kuna vaVhusango. VaVhusango, manzwa zvataurwa navadzokora.
Hai, yagara ingori pazvidziva kuti ndino zvakarwa navadzokora neutano zvinavavo zvakanyanya zvekutaura. Nokuti kana tichipinda paredio tofanira kutaura zvinhu zvekuti kana vanhu vakateerera zvataitaura nhasi gore rinouya vanofanira kuona shanduko in terms of matauriro atirikuita nepolitics dzemuZimbabwe. Zvemahuman rights vadzokora, mafantasi eamerica ekutiraya kuita things Zimbabwe anoitika matishandisa enemies that day. Itozva kunova navadzokora nevana vabiti venyu navashandisa ndo vanogara vachiinda, ndo vakaenda kunokwereta masanction, ndo vari kuramba vachipoi masanction atakakwereta marambirei aripo, rambai muchingoimpoza. Ticharamba tichivaka Zimbabwe yedu, masanction aripo, ticharamba tichibudirira, ini ticharamba muchingokomplena, mucharamba muchingotikwereta more and more masanction. Inyika yedu tingatatioi ichine nhambei, ndicharamba muchivara vakawanda pamasanction vadzokora. Asi izvozvo hazisi kuzivi zvinogona kuti kuini achini
vadzokora. Pindurai tinzwe tisati tapinda mune mumwe mubvunzo.
America haiudzirwe neCCC kana nevanhu kana navabiti kana kuti neni kuti itongere nyika zvirango zveupfumi. Vanozviona vega, vari kuona kumbunyikidzwa kuri kuitwa kodzero dzevana veZimbabwe. voita zvavanoita. Iko zvino vaFred Zichava nevanhu vazhinji vemuZimbabwe vakauya kuno vari kugara mahotera anodhura anoita ma$1,000. Tanga tichivaona ndiri kuno kuWashington DC vari kuenda kunoita basa rekushopa. Nezuro ndakapinda mumeeting yenyika dzinoita zveoil and gas. Zimbabwe yakaona oil and gas, kwanga kusina kana munhu anga ariko, asi vanhu vakashandisa mari yenyika kuuya kuno kuita basa rekusonwa doro nekuenda kunoshopa. Izvozvo ndozvinoita kuti chero America yacho isainvite vanhu vakaita samunangagwa.
Vavhusango, tinoona kuti zvirango izvi zvakatemerwa vanhu vari muZimbabwe nemakambani. Panguva imwe chete hurumende yanga ichipembedza nyaya dzeri-engagement vachitaiwa zvinenge zviri kuratidza pundutso. Munoti
regime change muZimbabwe yakaramba kushanda vadzokora nemhuri yenye sisisi. Hazvichati zvakaitika nokuti isu nyika yedu inei hatigoni kuirega ichiinda through regime change. Inofanira kuinda through the democratic way zvekuti tiwin maelection and then wahuna yebhuduwedheina.
Tinzwe kuna vadzokora vadzokora.
Zimbabwe ZANU PF in particular is not a sincere trading partner. Vanonyepa vakauya kuno uku vanenge vachitaura kuti tichanoita zvakati, nekuti vanozviziva zvavanofanira kuita kuti zvirango zveupfumi zvibviswe kana kuti zvisarambe zvichiwedzerwa.
Vanga vari sachigaro vebato reCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vari parunhare muno muWashington DC. Manzwa zvakare kubva kuna sachigaro veZANU PF muNorth America varegisi Charumbira Vusango vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Munhau dzemitambo. France iyo yakarova Morocco mumasemifinal nezuro yave kusangana neArgentina mufinal yemakwikwi eFIFA World Cup ari kutambirwa kukata nemusi wesvondo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanoongorora nao dzemitambo vaBrian Musekiwa.
Hai, World Cup yasvika zvino pakati peArgentina neFrance. And then ndotarisira kuti the game is going to be very exciting because my teams ese akasimba, my teams ese animal stars.
Nde vapi vamuri kutarisira?
Ku Argentina tina Messi, ku France tina Mbappe. And then ndikona Argentina ichi kwanisa kuhwina kutora mukombe. And it's going to be a very close game and I hazvindishamisika kana tikasvika kumapena. But ndirikuda kuti Messi atore World Cup and vazhinji vanosupporta Argentina nevanosupporta Messi wacho vanoishungudze kuti Messi abid the farewell to the World Cup with the World Cup trophy. Chinova chunhu changa asina career yake. Chinova izvo kuti anenge akuve recognized as the best player ever to play on this earth.
Kose muchidaro ivo vamwe vanga vachiti havo anga achitamba zvakanaka kuchikwata chake kuBarcelona nekuPSG kwavi.
Nekuti chachitika ndechekuti vanga vachingoti Messi is greater than Maradona kana Pele nenyaya yekuti haana World Cup. I think akatora World Cup vamwe vanga vachimudauta vanokwanisa kubhiliva kuti inyanzvi yebhora zveshuwa. And also mutambo wandiri kuona uchaita kuti vanhu vafare zvikuru nenyaya yekuti this will be the last World Cup for Messi and also this is the second World Cup appearance for Mbappe. Anove iye mutambi wandiri kuona achapuwa torch to carry forward with the legacy yake yekutamba soka.
Makaona sei matambiro akaita Morocco kuma kwikwi aya kunyangwe hazvo yakazoburitswa neFrance mushure mekurwa 2-0 nezuro.
Morocco kupinda kwayakaita muma semifinal zvakandifadza, zvakafadza vagari vekuAfrica zvikuru nenyaya yekuti vakabreak history and Morocco becomes the first country from Africa to qualify for the semifinals. Chunhu chino chiri very encouraging. Chaita kuti mamwe ma countries eku Africa vave vanokwanisa kuona kuti zviri very possible.
Vanongorora nao dzemitambo vaBrian Musekiwa vari parunare naBlessing Zulu Studio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Round Table na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika kumusangano weUS Africa Leaders Summit uri kuitwa muWashington DC uko America iri kuti yakazvipira kusimudzira mabasa emadzimai emuAfrica. Sezvo nguva yedu yapera ragaiti mbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti pasina utongo hwakanaka Africa haikwanise kubudirira. Vana vanodarika mazana mashanu vanonzi vakaita huori hwekuwana mapepa ebvunzo dzeO-level dzisati dzanyorwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya muina Gaina kumedesaidi.
Soku isika tisenda baku VOA ndebele.